Ah, ndiku zopana pakuti drone ya verenga technology. Our drone has counted you. You are more than 124,000. 124,000 people have attended. Mavenye kwa newe chazamira matora mkombe. Iko zvino izvi. Tatimira dhoni vasingavoni kwavari kuita musangano wave CCCCC mugweru vaita 15,000. Saka vanopinda rushani. Rungani? Rushanu. Patiri patiri. Momentum. 7 times.